kuchikira rini wakanyarara Iwe uchikwanisa kushandura ai Chipo usarambe wakavumbata Kusikira munyika chaone kwa ai Just let your music be heard If you believe you can make it to the billboard I know Nenguva diki they'll see the best out of you oh. Kunyangwe ziwo menyika ikuseke Usarase tariro Hazingareme unosika chete Iwe Usatike sirwe nezino taurwa nevanhu iwe Uichieza bamwe bavano feneka Iwe feneka oh. Usatike sirwe nezino taurwa nevanhu Uringirozi bamwe bavano kuruka Iwe simuka ufure mapapiro
They say you're too old But not too old for your purpose They say you're too young, but your voice can make this a better place. Just let your music be heard. If you believe you can make it to the billboard, I know Nenguva Diki will see the best out of you. Kunyango jiwo menyika ikuseke, usarase tariro, hazingareme unosika chete.
Kunyango jiwome Usarase tariro Usatike sirwe nezino taurwa nevanhu iwe
Uri chiedza bamwe bavano feneka Iwe feneka oh.
Usatike sirwe nezino taurwa nevanhu
Uri ngirozi bamwe bavano bururuka Iwe simuka ufure mapapiro
Spread your wings I, you got the reason
Iwe simuka ufure mapapiro
Spread your wings I, you got the reason
Iwe simuka ufure mapapiro
Spread your wings I, you got the reason
Iwe simuka ufure mapapiro
Spread your wings I, you got the reason
Iwe simuka ufure mapapiro
Spread your wings, I, you got the